Dichiti thank you Lord. Makandi mutsa zvakare diri mupenyu today. Pandai tadza kufamba makandi simuza. Your grace diyo yakandi chengeta all the way. Vanhu vakati hazviti but you made a way for me. Muneri mama kandi venekera. Now the whole world can see. Handi chacha mwari muri neni. Even when the road gets rough. Nichasimudza maoko angu kudenga. Your love is more than enough. Hey! Nyasha tenyuta nisimudza. Ndakawana